tinotenda nemukana wamadhimba ndirikunzwa kufara kupiwawo mukana wokukwanisa kutaurawo nhoroondo yeupenyu hwangu nenhoroondo yebhizinesi rangu randakatanga kuno kuamerica muna 2010. Inini ndinoita zvekutamisa vanhu, focus yedu kunyanya-nyanya inotarisira mahigh end real estate, kubudisa vanhu muimba yavanenge vagara kwamakore kuvaendesa kuimba itsva dzavanenge vatenga kubva mudunhu kana remuArizona muno kuenda kana kunana Washington DC zvichiendera nemadifferent states avanenge vachida kuenda. Iri ibazi rimwe chete. Tikabva ipapo tinofocusawo nezve vana vechikoro vanobuda mumadoms avo panguva yatinoti summer break kuno kuAmerica for about 4 months. Saka tinovachengetera zvinhu zvavo tozozvidzosera after the summer break. So ndo rimwe bazi riri mubusiness medu imomo, student storage neresidential and commercial moving.
Chii chakaita kuti mufunge kutanga bhizimisi iri vamuhlana?
Munoziva patanga tiri kuchikoro, tanga tati kurei tichidzidza nevana vechidiki ava. Saka isusu taigara muimba yatairoja yanga ine space yakati kuti. Saka taishamisika tichiona shamwari dzedu dzichitikumbira kusiya zvinhu zvavo pasama. Saka isusu takabva tati vakomana vaviri vatatu havari kutikumira kuti tichengete mabhegi avo, mabox avo avanenge vachida kusiya pasama. Kuzuru zvevamwe vari pachikoro ichi vari kuisa kupi zvinhu zvavo? So ndo kutanga kwakaita the storage part of the company. Saka kutarisa kwedu isusu izvezvi kambani tiri kutora kana vana vanopfuura 1,000+ every year vatinostora for our company.
Tichiri panyaya iyoyi yevana vechikoro, takanzwa kuti kambani yenyu inobatsirawo kuwanisa mabasa vamwe vana vechikoro vanobva kuZimbabwe vari muno muAmerica. Titsanangurirei pamusoro pedanho iroro?
Ichi chinhu chikuru chatinonzwa manyawi nacho, nekuti makuru andakaita kuZimbabwe taiona hama neshamwari dzichiuya dzichigara pamba pedu dzichiendeswa kuchikoro nevabereki vangu tichishanda pamwe chete tichikura. Saka iseed yakaiswa mune vabereki vangu kubva ndichiri mwana mudiki kuti unofanira kubatsira hama neshamwari kana uchikwanisa kuwana mukana. Saka isusu patinowana mukana nemabasa edu atinoita, we'd like to extend that hand kune vana vari kuuya kubva kunyika yedu yeZimbabwe tichivabatsira with mentorship programs, tichivabatsira nekuvapa mabasa vachisesedzeka kubhadhara marenti, kubhadhara chikoro. Pachirungu tingati ilegacy yandakasiyirwa navabereki yekuti kuti mari yakanaka asi you have to impact people. So zvinhu zvinotipa manyukunyuku akakura zvinoita kuti tirambe tichiendera mberi kuextend that helping hand iyoyo. Because isusu patakasvika muno muAmerica pane vakomana vaviri vakatondibatsirawo inini kuti ndikwanise kutanga kampani. Ndikataura mazita avo, I think vamwe vanga vaziya, pana Bob Mahari na Lloyd Giro. Ndo vakomana vatakasangana navo munomu tichitanga kusvika muAmerica vakatibatsirawo kutirakidza the ropes on how to find work and get opportunities within the workspace.
Saka iye zvino muri kushanda mumatunhu akawanda zvakadii muAmerica, mastates mangana makushanda muri?
Izvezvi ndine 2 offices, one kuWashington DC ne one kuTucson Arizona, but we go all over the 50 states.
Totarisawo iwo vamushanga pachawo, zvii zvamakaita kuchikoro pamaya muri kuchikoro uye zvamakadzidza ndo zvamuri kuita here kana kuti makasendika parutivi maakuita zvekambani yenyu?
Aiwa, zvaunodzidza muchikoro zvinhu zvinokubatsira mukuvaka kampani. Inini ndakaita zvemari yavanoti finance pachirungu. Saka every day those are tools that I picked up in school that I use and no apply mukurova mabudget, mukuita focusing, mukutsvaga mari yekukudza kampani, mukunegotiata madifferent deals atinoita nemauniversity. Zvese izvozvo, those are some of the skills that we learnt in finance atino apply. So ndo kunyanya-nyanya why tichida kubatsira vana vechikoro, because the skills that they learn in school they can apply in the company as well as also benefit from the work experience yavanowana through working with us.